Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 11/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yodzika mutemo unogona kuti vakoti navana chiremba vakandwe mujeri kwemwedzi mitanhatu vakatyora mitemo yekuratidzira. Madzishe okurudzira runyararo pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Vanhu gumi nevanomwe vapondwa mukutanga kwegore rino zvotemesa musoro mapurisa nematare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yaunza mutemo wekuti vakoti navana chiremba vasaratidzire kwenguva yakareba uye vanotyora mutemo uyu vanokandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vatiwo vashandi vehurumende havasi kuzobvumidzwa kuramwa mabasa kwemazuva matatu akatevedzana mumavhiki maviri. Vatiwo pavanenge vachiramwa mabasa vanofanira kuramba vachibatsira varwere. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari kushoropodza mutemo mutsva unosunga mashandiro evashandi vemuzvipatara zvehurumende uyu weHealth Services Amendment Act uyo wakasainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti uchatorera vashandi kodzero dzavo zvichireva kuti zvichawedzera matambudziko agara ari muboka rezveutano. Vati zvichaita kuti vashandi vakawanda vasiye basa vachinotsvaga maforo manyoro munyika dzemusadik kuBritain, Australia nedzimwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navadongo pamusoro penyaya iyi.
Mutemo uyu tiri kuona wakasainwa nezuro. It's unfortunate kuti tine tarisiro yekuti tiri kutanga gore ra2023 tichitarisira kuti pachava nekutaurirana kwakanaka vashandi vehurumende vezveutano nehurumende pachayo. Pabva paiswa mutemo uri undemocratic. Mutemo unotora marights evashandi ose. Mutemo watisiri kunzwisisa kuti uchange wechibenefita ani nemagadzirirwo awakaitwa. Unotaridza kuti wakagadzirwa nevanhu vakanga vari emotional, nevanhu vakanga vachitarisa divi rimwe chete.
Imi makapiwo here mukana wekuti muise upfungwa dzenyu bhiri risati rave mutemo?
Tichitarisa mararamiro atakuita muworld yatiri pari zvino nenguva yatiri ino, tinoona kuti kunokurudzirwa demokrasi. President vaMnangagwa vanokurudzira demokrasi. Demokrasi inotangira pakuti kana pechiitwa mutemo panofanira kunga pechiitwa nonzi maconsultation. Mastakeholders ose ane chekuita nenyaya yacho iyoyo. Uyu mutemo hauna kuitwa maconsultation, hapana akakonsultwa. Vanhu vashoma vakagara pasi vakagadzira mutemo uyu vaine donjo pamwe rekuda kufiksa kana kurwadzisa kana kuda kuti vanzi vanogona kugadzirisa matambudziko ari muMinistry of Health. Asi tiri kuona kuti hapana kunyatsotarisiswa chaizvo chaizvo kuti zvichanatsoita sei kumberi, uchabetserani. Tiri kushaya anobetserwa nemutemo uyu kunze kwekutorwadzisa maordinary Zimbabweans.
Munofunga kuti zvinosiya papi vashandi vari muboka rezveutano?
Mutemo uyu zvaunoreva kana wechitora masimba ose ekuti vana mukoti navana chiremba vakwanise kunyunyuta, vakwanise kutaura kuti hatina zvekushandisa, hatina chokuisa kubasa, hamuna mushonga muzvipatara, environment yatiri kushandira haina kunaka. Vakanga vasikakwanisi kudaro, chinoitika the next thing ndechekuti vanosiya, vanobuda vechinotsvaga kwavanokwanisa kunge kuine mutemo dzekuti vaexercise their rights. Tiri kuona kuti tanga tagara tiine matambudziko ebrain drain, ende vanhu ava vechibuda kudaro vari kusiya gepe, vari kusiya health delivery system yedu iri pasi yakadonha, nekuti tinonga tisisina vanhu vakakwana muzvipatara.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunare muHarare neStudio 7. Mamwe madzishe ari kukurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino. Kunyangwe vamwe vari kuti mamwe madzishe ane maoko akasviba achipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri wedare remadzishe munyika Ishe Fortune Charumbira vanoti pamusangano wavakaita nedare ravo pakupera kwegore rapfuura, madzishe akaita chisungo chekuti vadzidzise vanhu mumaruwa kuti gore rino hakudiwi mhirizhonga pasarudzo.
Takaita zvisungo semadzimambo, saka ndoda kuudza vanhu veZimbabwe kuti hakudiwire madzimambo. Takasvika panyaya yekuti hatidi mhirizhonga, hatidi vanogwa, hatidi vanopisana Zimba kana kudii, aiwa alike sarudzo murunyararo zvakanaka.
Mashoko aya atsinirwawo namambo Chundu vaabeumbasera vekuhurungwe, avo vanoti vanhu havafaniri kupesaniswa nesarudzo dzezvematongero enyika kusvika pakurovana.
Kusvikawo tasvika patinozonzi takusvika mukuvhota murunyararo, hatidi kunzwawo nzi kune kwaita mhirizhonga kumaruwa kana kunogara vanhu, nokuti isusu tiri vanhu verunyararo. Zimbabwe inodiwa naMwari, sazvo inodiwa naMwari tinofanira kunge isusu tichitire vanhuvo vanoonewawo kuti kana Mwari vachitida runyararo rwedu ngatirichengetedzei.
Mambo Chitanga vekumwenezi vafeleni chauke vatiwo ibasa ravo kuona kuti mumaruwa maita runyararo nguva dzose nekuita basa ravo vasina kwavakarerekera.
Tinokurudzira kuti madzimambo nematunhu avo vagare pasi nevanhu vava vachivakurudzira, vachivaudza kuti haa kuita maelection hakurevi kurwa. Kuita maelection kureva kuti ngatimaitei murunyararo, vanhu ngavavhote, vavhote zvakanaka, plus ngatingogarai nevanhu vedu tichivakurudzira mazuva ano, mazuva emvura.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubato reZANPF vatafadzwa mugwadi, vanoti bato ravo ragara richikurudzira runyararo nekudaro vanotsigirana nemadzishe.
Unotungamirirwa navamunangagwa, unova zvekare musangano wemadzishe. Musangano uyu wakarwira kodzero dzevanhu, dzinosanganisira kodzero iyoyo yokuva nemaonero ako aunoda neaunofunga munyaya dzezvematongerwo enyu. Naizvozvo musangano hautenderi kuti ani nani zvake, ungava unobva kubato ripi rinopikicha kana iro redu rinotonga, vamunangagwa havatenderi kuti kuve nemunhu unombunyikidza vamwe kana kurova vamwe zita rezvematongerwo enyu.
Vakafanira kubata chigaro chemunyori mubadzire vechidiki muTC mumasvingo vaGilbert Mutubuki vati vanotarisira kuti madzishe nebato rinotonga havagumiri mukutaura chete.
Tikatarisisa mukatarisa kwagutu, vanhu vaiita kuti violence yekwagutu itika, havasi vamwe vanhu kunzi kwemaleaders ezanupf, vamwe vacho anitori nezvigaro zvekumusoro ndo vaitumidzira vechidiki mari kuti vangorova munhu wose wapfeka zvinhu zveyero ndo varita kuoso. Unoona kuti madzishe ndio anenge achitoti kana pakashayika munhu weTC takabva kwavachacha kwasosero, vaida kutorambidza vanhu veTC kuti vaidye kamba ravo. Saka unenge uchiona zvi zviri kungotaura pamuromo but ivo ndo vanopesvedzera mhirizhonga.
Mukuru webasa musangano recommunity in action platform kana kuti CAP vaArchibald Madhidha vatiwo muromo hauzariri nerwizi.
Pato mazhinji anogara achitaura tinoda runyararo, asi vanhu kwavari ivozve vanozotuma vatsigiri vavo kuti vange vachiita mhirizhonga yematongero enyika. Sezvo tiri mugore rino remaelection resarudzo, tinokumbirisa kuti madzishe edu emaruwa nevemakereke vange vachitungamira urongwa hwekuti sarudzo yatinopinda inge ine runyararo.
Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu ari kushora nyaya yekurohwa kwenhengo dzebato reTC kwaMurehwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANPF. Mapurisa nezuro akazivisa kuti ainge asunga vanefa chimutasvo vachitiwo vachiri kuferefeta nezvenyaya iyi. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ativati tivabate mangwana kuti tinzwe pavasvika nekuferefeta nyaya iyi. Nyaya dzemhirizhonga musarudzo dzakakwira kubva gore rapera pakaitwa sarudzo dzemabyelections munyika kunzvimbo dzakaita sekukwekwe, Gokwe, Matovo, kwaGutu pamwe nekwamurehwa gore rino. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti nyaya dzemhirizhonga dzinogona kuwedzera kana mapurisa akasasunga vari kupomerwa mhosva idzi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nyaya dzekudeurwa kweropa munyika dziri kuramba dzichiwedzera, izvo zvotemesawo musoro vatongi vematare edzimhosva pamwe nemapurisa. Munandira wegore rino chete, vanhu vanosvika gumi nevanomwe vapondwa mumazuva gumi nerimwe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zviri kuburitswa nemapurisa padande mutande reTwitter zviri kuratidza kuti gore rino harina kutanga zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vakapondwa nembavha kana hama mumativi mana ose enyika. Kwakanyanya kupondwa vanhu kumatebeleland south, uko kwakapondwa vanhu vanomwe gore rino. Manikarend ine vanhu vana vakapondwa, izvi zvakatevera baba vakauraya mudzimai nevana vatatu. Asi mumatunhu ose kunze kwemashonaland east nematebeleland north kwange kusina vakapondwa. Bazi rejudicial service commission kana kuti JLC rinoti nyaya dzeumhondi neugororo ndidzo dzakawanda mumatare pamusoro kana kuti high court. Vachiparura kushanda kwematare gore rino nemusi wemuvhuro muchinoyi, mukuru wevatongi kudare repamusoro kana kuti judge president amai Mary Dure vakati uwandu hwenyaya dzeumhondi neugororo dziri kuuya kumatare pamusoro mudunhu remashonaland west dzakawandisa.
There's a high incidence of robbery and murder cases in the area under review. There are a number of murder cases.
Nyaze umhondi neugororo dzakawandisa mudunhu. Nyaze umhondi dzikawandisa zvinoita kuti mhuri dzirasikirwe nenhengo dzayo.
Amai Dure vanoti vakatotuma vamwe vatongi vaviri, Justice Katie Bachi Muzawazi naJustice Kwenda, kuti vauye kuzobatsira mutongi Justice Fielder Muzofa nekuda kwehuwandu hwenyaya mudunhu. Judge Dure vanoti mapurisa ari kuita basa guru kuunza nyaya kumatare zvisinei kuti havana zvekufambisa zvakakwana. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti matare ari kuita basa ravo vakabatana nemapurisa.
Saka makosa ari kuita basa ravo vakabatana nemapurisa.
Vanyati vati wese achapara mhosva achasungwa.
Kana vanhu vachipara mhosva, mutemo uri pachena, vanofanira kutongwa kumatare edzimhosva.
Kunze kwekupondwa kwevanhu, nyaya dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kuwedzerawo. Mugore rapera, mapurisa anoti kwakamhangarwa nyaya zviuru zvina nemazana matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 4609. Mhosva dziri kupinda mumatare dziri kuratidza kuti vakawanda vari kuita zveugororo, masoja kana mapurisa kana vakamboshanda muchipurisa nechiuto. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemasoja vakeno makotori panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaJoy Mabhenge vanoti kushaya neurombo ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vaurayane.
Inhau inenge ichionekwa nepakasiyana-siyana zvichibva nekuti vanhu vari kuurayana vane ukama here, vanozivana here kana kuti vanhuwo zvavo. Saka mukatarisa imimi panhau yevanhu vanenge vachizivana kana kuti vanhu veukama, nyaya yandinoona sekuti ndeimwe nyaya inofanira kunge ichitarisiswa nekuongororwa inyaya yeurombo nenyaya yekushaya iri kukonzerwa nekuoma kwaita zvinhu, kunyanyanya kuoma kwaita zveupfumi mukati menyika. Zveupfumi zvikaoma zvekuoma zviye, munogona kuona inini kuti kunyange mukugarisana vanhu vakakweretesana, umwe akaona sekuti umwe waakakweretesa ringava dhora chairo haasi kuda kudzora, anogona kuita ukasha wakaomarara nenhau yekuti zvinhu zvakaoma munyika.
JLC inoti iri kupa dzidziso kuvashandi vayo kuti vaite basa nemazvo uye vari kupinda mugore rekushanda kwavo pasi pedingindira rekuti promoting competence and the quality of service to enhance public confidence in the judiciary. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa Zimbabwe Transformative Party vaparere Kanyenzura vawanikwa nhasi vaine mhosva yekuita musangano vasina mvumo yemapurisa muna Chikunguru 2022. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisa kuti vakanyenzura ava nemakore makumi mashanu nemaviri ekuberekwa uye vari zvakare bhishopi wemirirai Jehovha Apostolic Church vawanikwa vaine mhosva yekutyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act mushure mekutungamira nhengo dzekereke yavo kuforamu migwagwa yeHarare dzichiimba kambo kechitendero kaive nemazwi aiti Imanuel tusunungurewo tanzwa nenhamo. Vanzi vashande vachiita mabasa ekubatsira nharaunda kana kuti community service. Vakanyenzura vanotarisirwa kubuda mujeri reHarare Remand Prison nhasi manheru mushure mekugara kwemazuva zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 187 vari muusungwa. Zvikoro zvemusouth Africa zvavhurwa nhasi asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvichichema-chema kuti remangwana revana vari muzvikoro harina kujeka. Kunyange mutemo uchiti vana vanokwanisa kuramba vachienda kuchikoro kunyange vasina mapepa, remangwana rine mhute sezvo bazi rezvemukati menyika riri kutsika madziro richiti musi wa 30 Chikumi gore rino zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro ekugara munyika iyi eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP zvichatanga kudzoserwa kumusha. Hurumende yeZimbabwe kuburikidza nemuzinda wayo munyika iyi yakati yakagadzirira kubatsira vanenge vodzingwa ava. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri.
Pamutemo hapana mwana anofanira kurambidzwa kudzidza zvisinei nekuti vabereki vake vari undocumented havana mapepa akakwana here kana kuti chizvarwa chemuno muSouth Africa asiwo chisina mapepa akakwana.
Zvinokwanisika sei zvimu South Africa vamutandiri?
Zhinji vana vanenge vazvarirwa kumaruwa kumarural areas vanogona kunge vasina mabirth certificate akakwana. So pane judgment yatinonyanyo relya nayo yeEastern Cape High Court yakaitwa muna 2019.
Inoti kudii?
Judgment iyoyo yakatarisa zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti kana vana vasina mapepa akakwana kuvarambidza kuenda kuchikoro hakuinfringe here on their right to equality and their inherent kuti ayaffect here ma inherent human rights, human dignity yavanofanira kuakodwa. Chechipiri vakatarisa kuti Immigration Act inocriminalize here tendera maheadmaster nemaprincipal muzvikoro kuti vaaccepte vana vasina mapepa. Koti inosvika painodzeya nyaya idzi kusvika yaita come up with a position yainorambidza Department of Education kurambidza anyone, mwana wese zvake ari muno munyika, kuenda kuchikoro. So pari zvino position ndeyekuti mwana whether vabereki vane mapepa kana kuti havana mapepa anofanira kuenda kuchikoro zvisina dambudziko.
Ko pakaita vanodzingawo vana ava vezvarwa zveZimbabwe vabereki vanga vatorewo matanho api?
I think pane maorganizations akawanda anotarisa nyaya idzodzi. Kuri kuti vabereki vanenge vaita matambudziko regarding this issue, I think vanofanira kungotsvaga maorganizations anoshanda nekodzero dzevanhu vanokwanisa kubetsereka.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Vanhu gumi nevanomwe vafa kucalifornia muamerica nekuda kwemafashamo emvura, vamwe zviuru mazana maviri vakasara vasina pekugara. Mudunhu iri mune zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama, asi kusvika pari zvino hatisati tanzwa kuti pane akarasikirwa neupenyu here kana kukuvara. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri munzvimbo iyi vaAnesu Manjengwa vanova muzvinabhizimusi wekambani yesadza.com avanogara kunzvimbo inonzi Eastville kuCalifornia.
Ini nevanzikuzvarwa kuZimbabwe tese takagadzikana tiri safe, asi vazhinji havasi safe kune mvura iri kunaya iyoyi. Kune vanhu 17 vanzi vashayika painow kuno California. Marodha ari kuvhurika, Zimbabwe tiri kuyerera nemvura. Kune mamudslides, marockslides, masinkholes and kune nzvimbo inotandarwa vanhu vakawanda inonzima Mammoth Mountain. Kune snow vatombovhara ukoko kuti musaya kusnow kuno zvinacho yawandisa, and kune maavalanche nezvimwewo zvakawanda zvinoita madangers yavanhu michiri kudonha and so.
Imi kwamuri ikoko dutu mupengo iri rati rasvika here, uyezve muri kukurudzirwa kuti muite sei?
Kuno kuri kunaya, kuri kunaya zvikuru, and vari kuti kana musina zvekuita parod musaende parod. Asi kwatakagara kuno kuri safe, hatisi makomo kana mabani ari kuerera mvura ina matombo yakawanda.
Mataura imi kuti zviri kunzi pane rimwe dutu mupengo riri kuuya zvakare, zvakamira sei?
Vari kuti iwo musi weSaturday kune mvura nemhepo ichawanda futi kuuya kuno kusame area kwakanaya marimuzonene nezuro, koita futi rimwe chaya futi after that musi weMonday neTuesday next week. Saka zviri kunzi pasi pacho hapasa nzope yekumwe imwe mvura ba. Saka ichaerera futi nemarodhi nenzira nemapassways akawanda, nokuti haikwedi kumirira pasi, ngokuti pasi pacho pakatowandawo mvura iripo.
Panenge paitika zvinhu zvakadai, hurumende yeikoko kana kuti kanzuru kana gavhena veikoko vanobatsira sei?
Kazhinji kacho vanogona kudeclare local or national regional disaster vopa vanhu vekugara vachigona kuzviita futi recover. Vanopano maloans anenge ane ma0% interest loans, mafederal grant, kuti vanhu vanokusimuka futi kubva panenge vadonhera ipapo.
Pane zvingadzidzwawo here neZimbabwe pane kubata kwevatingati madisaster akadai pane zvamuri kuona ikoko?
Kazhinji kuZimbabwe tingangoti dai taikwanisa kunga tiri inonzi general fund yekuti kana zvakaitika izvozvi vanokona kubatsirwa vaone pekugara nemari yegavhenment. I guess that's the most important part. Kazhinji kacho unongovangomirira madonations, but hurumende haikwani kubatsira kuti takuvakira dzimba mashelter yekuti mumuze mumbogara mudzoka muvaka futi kumba kwenyu, nekuti kazhinji kacho kunoku after zvapfuura unoona vanhu vachovaka futi ipapo pakaende pacho. Vanhu vanovaka vanopiwa mari kuvaka nemari yeinsuarende vanopiwa nekuvaka futi pavanga vari havabvi munharaunda yavoba, asi vanovaka zvinenge zviri bigger and stronger.
VaAnesu Manjengwa muzvinabhizimusi wekambani yesadza.com vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuEastville muCalifornia muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia inoti yavhara makambani ose ari kubatsira nemari chikwata chinopfurikidza mwero chiri kuirwisa cheAl-Shabaab. Mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaHamza Abdi Bare vataura mashoko aya kuEgypt uko vari kushanya. Vati vavhara makambani anodarika mazana maviri nemakumi mashanu. Mauto eRussia neUkraine ati pane kurwisana kunotyisa kwaitika mudhorobha reSolida, zvinoratidza kuti mashoko akataurwa nechikwata chewana chiri kubatsira mauto eRussia kuti vainge vatora dhorobha iri haasi yechokwadi. NATO yaburitsa mashoko ichiti kumira semusambangwena kwemauto eUkraine muhondo iyi kunoratidza ushingi. America nezuro yakazivisa kuti ichadzidzisa mauto eUkraine kushandisa zvombo zvepatriot missiles zvashorwa neRussia ichiti America yave kupindira muhondo iyi. Muchikamu chedu chatunoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, svondo rinotaita rombo rakanaka rekubatana naReverend Lloyd Nyarota vekereke yeUnited Methodist Church avari muguta rinonzi Manning riri mudunhu reAlberta kuCanada. Reverend Nyarota vakaberekerwa kuSt Thomas Mavhezha kuNyazura mugore ra1970. Vakazonodzidza kwaRusape panguva imwe cheteyo vachitengesa zvekudya zvakasiyana-siyana pamusika weVhengere kuti vawedzere mari yechikoro. Pashure vakazomira zvakasimba nebasa rekereke vakaita zvidzidzo zvavo zvechifundisi. Vakazotumwa nekereke kunoita mabasa akasiyana-siyana ekusimudzira matunhu vari pasi peUnited Methodist Church vasati vasimuka muna 2015 vachitevera mhuri yavo kuCanada uko vari kubata vari pari zvino. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
KuCanada ini ndakauya muna June 2015. Ndo pandakauya kuzoti ndauya kuzogara ndichiwane mhuri yangu kuno. Ini ndakatouyawo Canada ndiri kutoteverawo mai. Mai nyatoa mufundisi United Methodist ari an ordained elder akagadzwa. Saka vafundisi tinotumwa nechurch kuti iwenda uku, iwenda uku, iwenda uku. Saka isu takaunzwa kuno Canada nechurch yeUnited Methodist ndo yakatituma kuti endai mundoshandire kuCanada.
Mabasa api amuri kubata kwakare kuCanada?
KuCanada ini ndiri kubata nekereke yeUnited Church of Canada. United Methodist Church muCanada munomu inowanikwa muUnited Church of Canada. Ndiri kushandira iko zvino kunonzi kuManning. Ndakazotumwa kuti ndishande nechurch inonzi St. John's United Anglican Church. Saka iUnited neAnglican wakabatana kuita church imwe chete. Ini ndo church yandiri kushanda, yandiri kubata nayo, ndiri mufundisi. Asi ndiri mufundisi weUnited Methodist Church.
Tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachiti vari kubatsira kumusha nenzira dzakasiyana-siyana. Imi mune vamuri kubatsirawo here kumusha kana kungava ikoko kuCanada?
Ya, ichokwadi. Ukangoona wanawo mukana wekuuya kunyika dziri kuno, zvinenge zvichida kuitwa kumusha zvinowanda. Uye vanhu vanenge vachida rubatsiro vanouya vachikumbira rubatsiro. Ende tinoedzawo nepese patinogona napo kuti tipe rubatsiro. Tine Plan International, ndine vana watinodzidzisa kuBulawayo through Plan International. Saka zvatinoita tinopa mari pamwedzi wega wega yekusponza.
Kunze kwekubhadhara mari yechikoro, mune zvimwe zvamuri kubatsira nazvo here kana zvamakambobatsira nazvo kumusha?
Munguva yakaita cyclone idai iya, ndakanyora tsamba kuna General Secretary weUnited Church of Canada kuti kumusha kwedu kwatinobva tasangana nedambudziko, vanhu vatorerwa dzimba nemafashama emvura. The initial response yakaitwa ipapo was about $90,000 yakatumirwa through Zimbabwe Council of Churches kubudikidza netsamba yerikumbiro iyoyo yandakanga ndanyora. Kukazotumirwa wekumissions vakaenda ikoko kuchimanimani. Tinongoramba tine rubatsiro rwatinenge tichipa kumusha kuti zviro zvifambe zvakanaka. And then tine project yatiri kuita kuchitenderano yekuwaka church. So church yepa chitenderano ipapo United Methodist papa ane church yanga yasakara zvikuru. So takabatanawo nevamwe vari kune dzimwe nyika, vamwe vari kunana UK nevamwe vari muZimbabwe imomo, tikati ngatiwakei church. Tikawaka church asi kuti izoiswe denga. Zvinhu zvanga zvaakunetsa zvikuru kuti church iyoyo iswe denga. So ndakataurawo neshamwari dzangu vari kuSouth Carolina paUnion United Methodist Church. Takaendako mugore rapera muna July. Tikasvika tikaisa roof pachurch iyoyo, pakasara mari yekuti iplastwe ipedziswe nekuiswa madoor nemawindo. Izvozvi yakuiswa magetsi.
Tinotenda Reverend Lloyd Nyarota vekereke United Methodist Church vanga vari parunhare kuCanada neStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum, apo tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Geno Gumedi Saidi.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Siyabonga kuJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 zibandlela 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zethule imbiko yokusola ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngabezana u-PF eMurewa North. Umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isinqumo sokuthi inkampani ye-Intratrack Private Limited iqhubeke isebenza lenkampani ye-ZPC kuhlelo lokufaka amandla kagetsi awe-solar eGwanda. Izikolo zivuliwe namhlanje kwele South Africa kulokukhathazeka okukhulu kubazali abalama permit ezEP abalabantwana abafunda kwele South Africa. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela e-Law Society of Zimbabwe, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, kanye le-Women and Law in Southern Africa, sezisole kakhulu ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF eMurewa North. Umbiko owethulwe izinhlanganiso lezi zithi amapholisa kumele abophe bonke abaphatheka kudlakela lolu njalo inkokheli yamabandla ezombusazwe layo kumele ichumayele ivangeli lokuthula phambilini kokhetho. Zithi njalo amakomishini kahulumende afana leZimbabwe Human Rights Commission, iNational Peace and Reconciliation Commission, leZimbabwe Gender Commission kumele asebenze lamapholisa ukuze babotshwe bonke ababonakala kuvidiyo enkundleni yokuxhumana bebhaxabula okhulu labogogo abe-CCC. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi izolo wazise ukuthi sebebophe umsolwa oyedwa phezu kodlakela lolu, uMnumzana Neva Chimutashu, yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lasikhombisa 67. Ibandla leZANU-PF lona liyakulandula ukuthi ngamalunga alo achaye abe-CCC. Ukuhlaziya lolu daba, uNtunkamili Nkomo weStudio 7 uxoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Khuda Hove.
Esikubone Murewa North ngamalanga lawadlulileyo kufana lesikubona izikhathi zonke uma sesilanda ukhetho njengelizwe. Okudanisa yilokho ukuthi ukhetho lweZimbabwe solwaziwa luhamba lodlame, and nyakanye into esiyibona yenzakala kathesi iyafana. Sibona amapholisa okumele kube yiwo angakhethi uhlangothi lwepolitiki, angakhethi ukusupporta iparty, kuyiwo asebenzelana kumbe ayenza engani asebenzelana lohulumende leqembu leZANU-PF. Ngoba kathesi siyabona ukuthi yibo kumele bephendle ukuthi kwenzakalani, kodwa akuyenzakali. Okwesibili, sibona abantu bengayenzi kahle bona bepolitiki ngoba kuyibo abamele bekhulume ukuthi bengangeni ezintweni zodlame. Kodwa sibona amapolitiki ethule, sibona ama-managers ethule, okutshengisa ukuthi kungani bayavumelana lokwenzakalayo. Ngakho-ke ukuthi size sibone sibili utshintsho ngezikhathi zokhetho eZimbabwe, kudingeka ukuthi abathungameli bamaqembu ayehlukeneyo bebonakale bengenela, bebonakale bekhuza, bebonakale bekhuthaza ukuthi ukhetho lwenzeke ngendlela engeladlame.
Yena ubaba umnangagwa siyake simuzwe sola udlame sithi abantu kumele bakhankase ngokuthula baziphathe ngokuthula kodwa siyabona udlakela luyaphambili singathi kalalelwa umnangagwa kumbe kukhona okunye okwenzakalayo
kungabe kungamazwi nje awakhulumayo ukuze kubonakale ngathi uyayenza imizamo kodwa iqiniso ukuthi uma sefuna sibili ukuthi abantu baje bengeziwe udlame ngase yambona lapho abayenze khona udlame ethatha izinyathelo ezibambekayo ethatha ama-measures abambekayo ukuthi awajezise abantu abangcolisa ilizwi leqembu lepolitiki yakhe kodwa kuphelela ekukhulumeni nje njalo yena lo mnangagwa otshoyo ngelinye ilanga kumbe kwamanye amarali kumbe imbuthano uzathi ungabi lodlame kwamanye amarali alandelayo ekhulume ukuthi uma bengafuni ukulalela iZANU-P F kasibarahasheni kumbe sibakhahlele beze bebone indlela izinto ngendlela yethu so amazwi akhona ngesikhiwa singathi awakho genuine kumbe awalakuqotho
Umnumzana Khuda hove ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu sixoxe laye ekwelebhilithane Umthethwandaba waphezulu owe High Court wethule isinqumo sokuthi inkampani ye Intratrack Private Limited kanye lomqondisi wayo uWicknell Chivayo baqhubeke besebenza lenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company ZPC kuhlelo lokufaka amandla kagetsi awe solar eGwanda umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Umthethwandaba we High Court oseHarare uphe isinqumo sokuba ukulwisana kwamankampani lawa womabili okwaqala ngomfumfu 2015 kulungisiswe isivumelwano phakathi kwamankampani lawa sasingese ukuba kufakwe amagesi ohlobo lwesola afika 1000 megawatts endaweni yeGwanda lapho inkampani ye-Intratrack yathola imvumo yokwenza lomsebenzi. Inkampani le yathola lomsebenzi loba nje wakula mankampani ayisi 2-6 kule nkampani yayiza kwenza lomsebenzi ngemali yezigidi ezingamachumi alichumi lasikhombisa 173 million US dollars. Kusinqumo esiphiwe ngumahluli uSiyabonga Paul Msitu usole inkampani yeZPC ngokuphazamisa inkampani ye-Intratrack esithi ukuphiwa kwayo umsebenzi wenziwa ngokusemthethweni. Ingcitshi kwezomnotho esebenza ecoalition ye-University of Zimbabwe umnumzana Liberty Mlilo uthi lokhu kuveza ukuba amankampani aphansi kwahulumende ehluleka ukuba nezivumelwano eziqinileyo lamankampani enza umsebenzi
zesa kulabantu abakwaziyo umsebenzi wayo ngoba i-contract eyaphiwa uChivayo kwamele iqale ikhangelwe ihlolisiswe layo uChivayo wangukhona akhangelwe ukuthi umsebenzi wakhona awumele awuyenze uyawukwanisa na so ngibona ngani ngokuya kwezikhathi emalangeni azayo kumele kuqale ukukhangelisiswe ukuthi umuntu ophiwa i-contract yangukhona uyawazi imisebenzi awumele awuyenze njalo unecapacity yokuyenza imisebenzi wakhona
lokhu kusekelela igqwetha umnumzana Peterson Dube yena othi kumele kube le ndlela ezibikwa nguhulumende ukuvikela amankampani ekuqilweni ngamanye amankampani
phaleyangende eyiyo elingisa imithetho yethu elizwe lethu besicela ukuthi ilungise imithetho ezabe iqinile eyenza ukuthi umuntu onjengoshivayo so engatholakali engumuntu okwanisa ukuphonga uphunyuka nje ngendaba le ngenxa yomthetho kodwa wonke umuntu singathi esemjajile zethe umuntu lo wajontsha kodwa sokuphuma ekhothi ukuthi umuntu lo kajontshanga waba nesivumelwana yena lenkampani yamagetsi okuba owakade sikwanisa ukuthi isuwe inkampani yamagetsi
isakamuzi seGwanda umnumzana Melusi Zondo uthi uthemba umsebenzi uzaqhubeka ukuze idolobho lelizwe lithole amandla kagetsi
ibuhlungu iyathokozisa isusa ubuhlungu iyakhalisa abanye abakhalisa abanye abathokozisa why ngisitsho njalo undoda usethole 22 million abanye bakhe bayathaba kuthi thina ke umphakathi uZulu wonke ngisidanile ngenxa yokuthi leyo solar project vele isithethe isikhathi eside ukuze iphumelele i-court case la took long ukuthi i-finalize this case okunye futhi engathi kube yinkinga okuyinkinga ukuthi asikabi namathize nsizwe ukuthi kanti indaba le isebenza njalo.
Kusivumelwano se-ZPC le Intratrack, uChivayo waphiwa izigidi ezinhlanu zamadola kodwa akulamsebenzi owenziwayo okwagcina kusenza ukuba i-ZPC imise isivumelwano lesi. I-Intratrack icele umthethwanzaba ukuba kumiswe ifuna ukuqhubeka ngomsebenzi lo ngoba isivumelwano semthethweni lali nkampani. I-ZPC ibe ingavumelani lalokho isithi uChivayo kazange alandele iziqondiso zesivumelwano lesi. Amagqwetha akade emela Intratrack ngu-Advocate Louis Uriri lo-Advocate Tawona Nyamkura ukuthi i-ZPC ibe imelwe ngu-Advocate Daniel Tivada. Kolunye udaba, ummeli wezengeza West edayele ephalamende uMnumzana Job Scala ubesethethwa ndaba namhlanje eze ukuzothonisiswa icala alethethwayo lokufuna ukugenqula uhulumende esebenza lo mmeli weshitungiza North uMnumzana Godfrey Sithole. Abachuchisi batshele umthethwandaba ukuba kabakalungeli ukuba athonisiswe. Igqwetha lakhe uJeremiah Bhamu uchasise ngalolu daba.
The trial against Honorable Job Scala was postponed again.
Udaba lokuthoniswa kukaSikhala lumisiwe njalo. Lolu ludaba lapho amiswa lweSithole uhulumende ubelokhu engakatholi abafakazi bakhe.
USikhala wetheswa njalo elinye icala lokuthuthuzela udlakela kwezombusazwe enyathime kulandela ukuthunjwa kwelunga lebandla lakhe Citizens Coalition for Change. Usele nyanga ezisikhombisa esejele elokhu esalelwa imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya esebikwa eseze egula ngomkhuhlane ocatshangelwa ukuba imvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso emela abongi eZimbabwe Nurses Association isola uhulumende ngokwethula umthetho onqabela abezempila kahle ukuthi bakhalale umsebenzi okwamalanga amathathu elandelana. Isithi lokhu kuzabangela ukuthi odokotela labongi bachiye umsebenzi ngokunengi baye kwamanye amazwe. Abazatholakala belecala lokwephula umthetho weHealth Services Amendment Bill Law balakho ukugwetshwa ukupika kwenyanga eziyisithupha. Umthetho lo usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Wenza kube licala ukutshotshozela ezinye izisebenzi zogatsha lwezempila kahle ukuthi zikhalale umsebenzi. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association kobulawayo uMnumzana Anthony Majongosi.
Sibona i-government isifakele umthetho lo uthi uyasiyenzela ukuthi ukuhamba e-strike siyahamba i-72 hours siphenduke emsebenzini. Khonoko siyabona ukuthi akuyenzi le ndawo yokuthi vele akusincede. Le ndawo yokuthi i-government iyawazi kathesi ukuthi singahamba i-3 days kuphela siyaphenduka. So izosimelela ingakalungisa isikhathazo zethu. Khonoko futhi umthetho lowo uzobangela ukuthi vele abantu okomongi okumbe ama-youth workers achiye umsebenzini ahambe kumbe ku-diaspora ayosebenza ngale le ndawo yokuthi vele uyasibamba ukuthi ilungelele zethu kathesi vele asikwanise ukuthi sizilandele le ndawo yomthetho lo. Umthetho lo uyasibamba ukuthi siyenze okunye sikhulume sibilele government.
Ukuze kube lokuvumelana phakathi kwenu lohulumende lapha, lani lizizwe likhululekile lilelungelo lokutshengisela phezu kwezikhalazo eliyabe lilanzo, kukhona yini elingakutsho kuhulumende, kukhona elingamkhuthaza khona?
Siyakhuthaza ukuthi i-government ayifanele ukuthi ibuye kithi sihlale phansi sikhulumisane ukuthi sifunani sikubekela phambili ukuthi umsebenzi wethu siwuyenze kuhle. Kodwa lathi sijabula le government ibona ukuthi kuyasebenza. Kodwa lo mthetho lowo uzobangela ukuthi abantu bachiywe emsebenzini bahambe phandle ku-right phandle ngale because umuntu wonke ufuna ukusebenza kuhle emsebenzini wakhe. Kodwa athole futhi aphinde athole umholo imali yakhe iyakhwana ukuthi athenge akwanise ukuphila.
UMnumzana Anthony Majongosi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association kobulawayo ubexoxa icingweni lontu kaMili Nkomo weStudio 7. izikolo zivuliwe namhlanje kwele South Africa kulokukhathazeka okukhulu kubazali abalama permit ZEP abalabantwana abafunda kwele South Africa. Abogatsha lwezemfundo bona bathi abantwana basoke baxotshwe ezikolweni ngesikhathi abazali babo abalama permit ZEP sebexotshwa kwele South Africa ekupheleni kukaNhlangula. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abazali beZimbabwe sebesalelwe izinyanga ezisithupha ukuthi babophe imithaqana yabo baphindele ekhaya ngemva kweminyaka eminingi bephila kwele South Africa. Lokhu sekuletha ukukhathazeka okukhulu kubo ngokuthi bazokwenzani ngabantwana babo abafunda kwele South Africa. Kodwa kumsekelo umqondisi wokatha lwezemfundo umnumzana Terence Khala uthi asikho isizathu sokuthi abazali bakhathazeke ngemfundo yabantwana babo.
Basic Education Schools Act does indicate that all children between the ages of 7 and 15.
Umthetho wezemfundo kwele South Africa uthi bonke abantwana abaphila phakathi kwemingcele yeSouth Africa abaleminyaka kusukela kweyisikhombisa kusiya kwelithumi lanhlanu balelungelo eligcweleyo lokuba sesikolo kungakhathalekile loba balamaphepha loba hatshi.
Documentation or not. So the important fact to put out there is that the department welcomes all learners whether they have documentation or not.
Kodwa-ke abazali beZimbabwe bathi le nkulumo ayibaphi themba ngitsho lakancane. Iningi abalabantwana baseprimary bathi kukuza kwenze njani ukuthi laba bantwana basale bodwa befunda umzali esebhindiselwa ekhaya. Abanye-ke laba abalabantwana ababhala ugrade 12 lonyaka abesabela ukuthi nxa sebephindela ekhaya ngoNhlangula kuzafuze babuyele labantu ababo sekusele inyanga ezisithupha kuphela ukuthi babhale umhlolisi wabo okugcina. Umzali weZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi okunzima ukuthi loba ekhona kubazali laba ongaba lecebo lokugcinisa umntanakhe la eSouth Africa uzabe sephelelwe umsebenzi engasela mali yokubhatalela abantwana abasele muva imithelo yezindlu lemali yokudla.
Ngoba ischool fees zibhatalwa ngabazali bazola abasebenza abayabe sebephelelwe umsebenzi lapha. So engibona ukuthi at least uma engayenza umhawu ukuthi labazali babo avuselele izincwadi basebenze lapha ukuze le ngane lazo zihlale zikhulekile ngoba kunzima ingane ukuthi ihlale ingelamzali kuthi umzali useZimbabwe yona ingane ibe kwenye ilizwe njengalapha eSouth Africa.
Omunye njalo umzali weZimbabwe umnumzana Dumiso Gama uthi kuyadanisa ukuthi iSouth Africa ithethe inyathelo lokuxotha abeZimbabwe laba ingazihluphanga ngokuhluza ukuthi kambe okwabasusa ekhaya sekulungile na.
Sinenkinga ANC government, sinenkinga enkulu ekhaya. Siyahlukunyezwa, siyabulawa, senziwa yonke into. Akululanga uhulumeni weSouth Africa ukubona umntwana owentombazana esiyawela ungulukudela engena phakathi kwama-crocodile. Lokho kukhomba ukuthi kunenkinga. Okumele ukuthi lina as a government nizame ukuthi nisisize, nisikhiphe kulolu dako lubishayo. Siyahlupheka ANC government, siyahlupheka president, siyahlupheka kini lonke.
Imizamo yokuthola ukuphawula kogada lwendaba zasekhaya ayizange iphumelele. Ngaphambilini lintatheli iyazama ukubuzisisa ngalolu daba kosaphethe isikhundla somsekeli kamqondisi walolu gatsha obona ngezokungenwa kwabantu elizweni umnumzana Yusuf Simons. Kodwa-ke wala esithi zonke iindaba eziphathelene lama-ZEP kusaphikiswana ngazo emthethwandaba ngakho ukuphawula ngazo kuyabe kukwephula umthetho. Kodwa kumqondisi wenhlanganiso Helen Suzman Foundation unkosikazi Nicole Fritz yena uthi lezi ngezinye zezizathu ezenza baphikisane nale nyathelo emthethwandaba ngoba ukuxotshwa kwabalamapemithi la bengaphiwanga ithuba lokuphawula kuzadala uhlupho olukhulu empilweni zabo.
They have to consult widely.
Umthetho waleli lizwe awuvumi ukuthi kuthathwe isinqumo esikhulu kangaka ngempilo zabantu. Labo okuthathwa isinqumo ngabo bengazange babuzwe ukuthi leso sinqumo sizobaphatha njani.
As a result of any contemplated decision that government must make.
Kusenjalo umthetho ndaba kwele South Africa awukethuli ilanga lokulalela isicelo senhlanganiso iHelen Suzman Foundation ephikisana lokwesulwa kwamaphemithi eZEP isithi uhulumende wakwenza ngendlela ephula amalungelo alabo abalamaphemithi la. Minister 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Nyongutuso, Kumano.
Mm-hmm.
ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wele Melika umnumzana Joseph Biden, owele Canada umnumzana Justin Trudeau, lowele Mexico umnumzana Andres Manuel Lopez Obrador baqhube umhlangano ngolwesibili edolobheni le Mexico City. Bathi lo mhlangano oqhutshwe okwamalanga amabili usuphathise ukuqinisa ubudlelwano bamazwe abo. Izulu elilolaka elehlele isabelo seCalifornia kwele Melika lifikise amasentimitha angamachumi amane lanhlanu, 45 centimeters ezulu entabeni zeSouthern California, njalo kwakhithika isithwathwa isnow esigqibele indawo yokuvakatshela ethiwa yiNevada Ski Resorts ngemitha lengxenye yesithwathwa esikhithikileyo. Kwele Tunisia, ngemva kweminyaka emithathu izulu lingani, indawo yokugcinela amanzi elizweni sezomile. Lokhu sokuphambanisa lezivuno zakuleli, njalo sokubangele ukuthi uhulumende akhuphule intengo yamanzi empompi. Iziphathamandla zithi kusukela kunyanga kaMpandula sekune izigidi ezilikhulu lechumi zama-cubic meter, 110 million cubic meters kuphela ezulu, okuyisilinganiso esiyisihlanu ekhulwini, 5% sezulu elivame ukuna. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Kuhlelo lwethu olwe diaspora profile namhla sixoxa lonkosazana Sikhulekile Amelia Boboza Sibanda, isizalwane sePlumtree eZimbabwe osehlala eWashington DC khonapha eMelika. Yena ke wakha isikolo seprimary emangweni wePlumtree ezansi eMandebeleni esithiwa iBeacon Hill School ngemali eyaphuma esambeni sakhe.
Mina ngafika lana e-America ngo-2009. Ngafika ngasebenza lana, ngasebenza umsebenzi ehlukeneyo, ngenza i-nursing, then ngisebenze sometimes ema-leasing office, but kathesi mostly ngisebenza ngabantwana, ngenza i-teaching but ngisebenza abantwana kwaze.
Ubusebenza kodwa usanelisa ukuthi wakhe isikolo? Ngizwa kuthiwa wakha inkalakatha yesikolo ekhaya eZimbabwe.
Yes, ngayakha isikolo ekhaya, but usiyakha kwami ngangisiyakha nje ngoba I believe ukuthi nje ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngincedise abantu, i-community yakithi, or kwakuyisisizo sami ukuthi ngiyakhe isikolo ngenxa nje uthando, nje uthanda ukuncedisa i-community. Ngayakha nje whatever kunoke ngikwenzayo, ngikwenza ngemali yami ephuma ephokethini, ngincedisa ngeNkulunkulu.
Singaphi isikolo sona esiwasakhayo masibani?
Isikolo sisePlumtree emuva kwekhodi laphana ma usuza ngomgwaqolwane oya esibhedlela before ufike ikhodi.
So sisetown sibile Plumtree. Kuthiwa yini ibizo laso, njalo ngobani abantwana abafunda khonapho? Ngabantwana abe-primary kumbe ngese-secondary?
Isikolo kuthiwa yi-Beacon Hill, yayi-Beacon Hill EDC Center, kathesi sokuyi-Beacon Hill Primary School. Abantwana aba abafundayo ngama-primary from ku-ECDA up to grade 7. Kodwa okwakathesi asikathathi o-grade 7 ngenxa yokuthi sifuna ukuthi sibaqeqeshe thina, siziqeqeshele thina bethu besiyafika ku-grade 7 bebe beqeqeshekile. Sithi mase sikhompyutha kumhloliswano we-ZINSEC abantu bethu besikolo zethu baphumele phambili.
Okwakwenza wacabanga ukuthi wenza umsebenzi inkalakatho yomsebenzi ongaka wena ukhatshana le-Plumtree kuyini?
Hayi, akikho ngabe kathana nge-Plumtree physically, but emotionally I'm always a Plumtree. Njengomntwana we-Plumtree inhliziyo yami iyahlala ise-Plumtree.
Uzabuyela njalo futhi ne-Plumtree kumbe iMelika vele sokungumuzi wakho lapho?
Hayi, ikhaya mina likhaya, ngizahlala ngiwasekhaya ngowaseZimbabwe noma ngingabe ngu-America ngamaphepha, kodwa hayi kithi kugida ngeke ngikulahle. Noma ngiyabe ngihlala lapha ngomsebenzi, kodwa hayi kithi kusigugida. Now nothing is better than to be at home.
Ngizwa kuthiwa lapha eMelika uyalima, uhlezi emhlabathini omkhulu yini kumbe yisifiso nje sokuba ngumlimi, ulima endaweni encane?
Ngiyalima e-America, angilawo umhlabathi, siyarenta umhlabathi e-public e-park. Sikwasifica kuyi-park nje, utshani nje, then uya-apply licele ku-government. Ngakhulumisana labanye izakhamizi abanikazi like ama-commission, basebebhalela-ke i-park service. I-park service yasisinikeza indawo, yikho lapho esilima khona. Sagebhu qethu salahla, sathenga loku okuthiwa ngamamotshi, izihlahla lezi abazigrindayo. Siyathenga sifaka zona, siyadura, siyabiza izimali eziningi, but ngenxa yothando nje lokulima.
Lilimani
konke, yonke into oyifunayo, izithelo sakho sifunayo siyalima. Labanye ama-African countries sometimes abanye bayabathumela izinhlanyelo, ulima nje noma yini oyifunayo. Mina ngilezinse, ngilamakhabe, ngilamakhomani, amajodo, amathanga, labo spinachi, labo onyoni, labo galiki, then sikoba lolude ledelele, yonke into nje ofuna ukuyilima. But mina-ke ngesho ngafaka idelele seliyala lokuphuma emasimini onke umnyaka beyazimilela ngigcwale msini onke.
Unkosazana Sikhulekile Amelia Bhoboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, esixoxelayo ngocingo ese-Washington DC khonapha eMelika. Umuyi obengumsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi, uSinikiwe Mpofu, usechazwe njengomqali wesiziva emdlalweni lo kweleZimbabwe. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu ebesaziwa ngegama lobusoma elithi Sneeze ubekwe namhla emathwineni eLake Stanley ngemva kokudlula emhlabeni mhla ziyisikhombisa kunyanga kaZibandlela. Ngesikhathi edlula emhlabeni ubengumqeqeshi weqembu le-Mountaineers, aphinde njalo abengumsekeli kamqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi. Umdlali weqembu lesizwe uNomvelo Sibanda uthi udabuke kakhulu ngokwedlula emhlabeni kukampofu.
Bengumuntu oli-energy, engumuntu othanda izinto zokujabula, engumuntu othola ehappy, bengumuntu oyenza ibhali empilweni yami.
Omunye njalo umdlali obeqeqetshwa ngumpofu uqembu lesizwe uNorin Chuma laye uthi inhliziyo yakhe iyopha ngokuthiwa ngumqeqetshi wabo. Isikhulumeli seqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uYvonne Mangunda uchaze umpofu njengomuntu odlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo kakhilikithi kweleZimbabwe.
Sile ndaba ezehlukeneyo ngosinikiwe le ndlela athinte ngayo impilo zethu. Iningi ligxila ekutheni ube ngumsekeli kamqeqeshi weqembu lesizwe, kodwa ungakukhangela uqathanisa lo mdlalo wenguqu uzananzelela ukuba kwenze into emangalisayo, ngoba ube ngowesifazana owokuqala ukuba umqeqeshi weqembu lesizwe.
Umpofu besele minyaka engamashumi amathathu lesikhombisa yokuzalwa, njalo utshweni kungakabi yenyanga umkakhe uShepherd Makunura laye edlule emhlabeni, uthi ingane ezimbili uFarel kanye loTyrese. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udlame osoluvamile kwezembusazwe kweleZimbabwe. Singekehlukani, sendivalelisa ngoba isikhathi kasesekho. Sizadibana njalo kusasa. Igama nguGaino Gumede Saidi. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Chererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.